Pane zvinhu zvakataurwa navamonzora kuna vamunangagwa gore rapera. Vamunangagwa vane mhinduro yavakapa here uye vakati
chekutanga takataura zvinhu zvakawanda kuna vamunangagwa zvatakanga tichitarisira kuti zvinhu izvi patinenge takupinda munhaurirano kana kuti mudialogue tinenge tichitarisira kuti titaure nyaya dzelabour nesocial security, tinenge tichitaura nenyaya yenational peace and reconciliation, tinenge tichitaura nenyaya dzedevolution in local government, tinenge tichitaura nenyaya dzemawar veterans nemawar collaborators, tinenge tichitaura nenyaya dzeelectoral reform, tinenge tichitaura nenyaya dzematraditional leaders kuti matraditional leaders havafaniri kupindira mune zvematongerwo enyika nekuti masubjects avo kana kuti vanhu vavanotungamirira vange vari free kutusarudza vatungamiriri venyika kubva kuna kansela kusvika kuna president wavanoda vasingashishidzirwi. Izvi ndo zvinhu zvatakataura navamunangagwa gore rakapera.
Chii chakabuda mukutaura pamakaita nevatsigiri venyu munyika yose pamusoro pegwara rebato renyu uye mashanduro aro nemamwe mapato zvikuru sei ZANU-PF?
Takatendera nyika yese tichinzwa zvakataurwa nevatsigiri vedu tichida kubvunza kuti zvinotoita sei, nekuti patakanopabepa iri vamunangagwa vakazotipindura sekubvunza kwamaita kuti vakazopindurawo here. Hongu vakapindura, asi kupindura kwavakaita vakapindura vachitingi tinoita nhaurirano dzedu tiri muboka repollard. Asi kana muchida kunge muchida kurivandudza, munotenderwa nekubvumidzwa kunge muchivandudza muchiedzera zvamuda kuti zviedzerwe, nepamunofungidzirwa kuti pakashota nekuti hazviiti kuti vamwe ari kusika negotiation neuku imi muchiendawo neuku isichienda neuku vamwe vachienda nekudai. Saka takaenda kune vatsigiri vedu takatenderera mumaprovinces edu ese. Vatsigiri vedu vakaratidza chaizvo kufarira kuti ngai kunge kuine dialogue. Izvo zvinhu zvakasimbisa ripoti yakanyorwa nemass public opinion institute yekuti 73% yevanhu vekumamisha vari kutsigira dialogue, 68% yevanhu vemadhorobha vari kutsigirawo dialogue. Asi dialogue iri zvauti tinyatsonzwisisana panapa vabereki ndeyekuti haisi dialogue yekuti tinogowana zvigaro, asi idialogue yemagariro neugaro hwevanhu mukati meZimbabwe. Inyaya yechikafu, inyaya yemabasa, inyaya yemigwagwa, inyaya yemagetsi, inyaya yekuwanikwa kwemari, inyaya yemaprizes nekudhura kuruta zvinhu. Sezvandambotaura paya paya nenyaya yemawar veterans, inyaya yemachief, ndo nyaya dzatinotaura. Tinoda kutaura mapeople issues, nekuti kuti tigare pasi tichitaura tichigowana zvigaro handizvo zvakafomerwa MDC. MDC yakafomerwa kuti ichinje upenyu hwavanhu. Izvi zvinhu izvi ndo zvatakaenda nazvo kune vanhu, vanhu vakadzoka vakati chiendai munotaura izvozvo.
MDCT inotarisira kushanda nebato ravamunangagwa sei uye ndezvipi zvakaiswa neMDCT patafura yavamunangagwa?
Regai nditaure kuti tiri kutoshanda navamunangagwa nebato ravamunangagwa mupalamendi. Hatina kutanga kushanda nezanupf nhasi mupalamendi, takatanga kushanda nezanupf mupalamendi muna 2000 apa takapinda. Chamunofanira kuzvanzwa ndechekuti MDC iparty yegovernment, iparty yegovernment iri mulocal government, iri muparliament. Saka kushanda kwatiri kuita tiri kushanda kuvandudza mitemo nekuona kuti upenyu hwevanhu mukati menyika huri nani, zvinhu zviri kuchinja. But ndofunga mubvunzo wamabvunza imi muda kuti muzwe kuti patiri kuita nhaurirano tichashanda sei. Tichashanda tichishanda tichidaidzira vamwe vemapoka akawanda akasiyana siyana, nekuti tiri kuti munhu wese anofanira kunge ari involved munhaurirano idzi. Saka hatiri kuzoshanda navamunangagwa vega nebato ravo, asi tiri kushanda nemabato ese ari muZimbabwe nemapoka ese anosanganisira machurches, anosanganisira mayouth organizations, anosanganisira mawomen organizations, anosanganisira vese kana zverema nevamwe vakasiyana siyana, mapoka akasiyana siyana, kutarisira zvakare vamwe vatiri kutarisira kushanda navo madzishe. Hatiri kuramba chingotaura nenyaya yemadzishe nenyaya nemawar veterans. Saka kushanda kwatiri kuita apa, tiri kutarisira isusu kuti tida kuita nhaurirano dzekuona kuti kwaita utongi hwejekerere, kwaita uyezve maelections ari free, ari fair, ari credible, asina anozopikisa mangwana, anozoti apa ndabirwa, apa handina kubirwa. Ndo matarisiro atiri kusaka kuzvisenza kwedu kwatichaita navamunangagwa. Ndo zvatanga tichingoita makore esati akapfuura kubvira vatsvangirai vachiri vapenyu. Ndofunga makana takaenda kumanegotiations tikanegotiata, pakabuda amendment number 18, pakabuda amendment number 19, kwenguri kusenza nebato ravamunangagwa richiri ravamugabe varivo vaitungamirira.
Nezuro China, mutungamiri weMDCT vamonzora, vakaita musangano navamunangagwa musangano uyu wakanga uri wei uye chii chakabudamo.
Ndovunga inge nguri nyaya yekuno pindura yekuno wazotera tamba yakabva ku National Council. Kuti National Council yedu yakabvuma kuti tipinde mpola jite na orane nao. Asi paine ma adjustments ne ma proposals atakaita. Iku koka vamwana wakasiyana siyana. Uye zvine kutaura zvatikutaura izvo kuti ngatitaurei ma bread and butter issues. Utongi wejekerere, utongi wewanhu upfumi wenyika, titaure nezvemabasa, titaure nezvemigwagwa, titaure nezvakasiyana siyana kuti zvinhu izvi zviuye panofanira kunge paine utongi wejekerere. Nekuti mukataura kuti mimi Zimbabwe haina urombo hwekuti haina maminerals. Ine urombo hwekutadza kutungamirirwa bedzi ndo zviripo. Saka tikuti isu kana tichinge tabatana kudai zvatiri kutaura tese tiri pa table imwe chete, kana mwena ari kunzoka anouya achiti vanhu ava vanenge vari kusenza isu zvakanaka. Saka tichida kuti tida kuti tishande nawo tichibvisa politics dzekurovana, politics dzekutukana, politics dzekuurayana, politics dzekudisapisana, politics dzekushivisana nekunyombana. Ndokushanda kwatira kuti namunanga ndozvatakaisa pa table nezuro tichitaura nawo munangagwa. Regai nditarike kupedzisira ndichiti vanhu vari kuconcentrate too much neku analyze a body kana kuti forum ye Pollard. Haisiriyo nyaya tinofanira kuti tichiconcentrate on. Ngati concentrate panyaya ye dialogue kwete the body ida kunotaurana nayo. Nekuti zvichabudawo mundo zvinofanira kunge zviri important. Nekuti musafana nzengoni dzatarobva. Isu tasiyana nevakanga varimo nevakanga vasimo. Asi kupinda kwedu kwatiri kuita ndinodayira kuti kuchange kuchi edda value mune zvinhu zvekutaswa nevana veZimbabwe. Tichitsigira zvakare nemafigures akaburitswa nemass public opinion institute kuti 73% ne 68% dzemiles dzemaruwa nemumaguta dzoda nhaurirano. Saka haisi nyaya yekuti kutaura takamira pachikomo here, tiri muhotera here, takamira mumugwagwa here, asi zvabuda patataurirana kuti zvinosenza here zvine musoro here, ndozvatinofanira kuita concentrate on. Ndinotenda mukoma Joseph.